manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangata zakare manero anasi urumusuwe chupiri chukumi 2021. Makate ilira Studio 7. Nepenyuru yenya zirigitika Mzimbabwe zamunu piwa ni Studio 7 ilimu Washington DC. Tinotenda kutumakwanza kwa nesu mchirongwa chadu cha nasi. Ini ndini jonga kande miri nishitepenyura ndiri kumba zinzire kuzvidzivirira kuchirwere cha COVID-19 nishiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhomba yeCOVID-19 yoshayikwa mumamwe matunhu ari munyika.
Kusvika pari zvino kubva pakauya minyisa havasati vambosangana masangana varaini nyange mukanyora tsamba havapinduri ukadatiri kuvafunzai mwi havapinduri ndodambudziko ranesa kuti minyisa haadi kusangana nevarairi.
Varairidzi vochema chema vachiti hurumende haisi kuvaisa muurongwa hweCOVID-19. Mitambo yepakati pesvondo iri kutanga mangwana nemutambo wechibuku Super Cup pakati peHarare City neHerentals uyo uri muNational Sports Stadium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kuda kubayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga mudunhu reMashonal and West nemamwe matunhu vari kutadza kubayiwa zvichinzi kuri kungobayiwa nhomba yechipiri chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vanga vachida kubayiwa nhomba muchinhoi nhasi vatendai Masakasa vati vanzi vadzoke svondo rinouya sezvo kuri kungobayiwa nhomba yepiri chete.
Tenderera kweseka ndakafamba kuma clinic asi varungondipfunza kuti ndeke chingani kauri kubayiwa obva ndangoti ndeke kutanga obva nditi munozoyaka next week kuzi izvi varumbobaya vanhu bati derenge riri kechipiri kubata ndanditi kwarisa kubayiwa.
Mumwe chiremba ari kuona nezvekubayiwa nhomba mudunhu remakonde Dr. Parazai Mudzengerere vabvuma kuti pane dambudziko rekushayikwa kwedzimwe nhomba asi vati zviri kukonzerwa nevanhu vari kunobayiwa nhomba kunzvimbo dzisiri dzavakano bairwa nomba yekutanga.
Nyika ine ma vaccines 3 Sinopharm, Sinovac ne Covaxin. Zvakaitika ndezvekuti nenyaya yekuti vanhu vaiti vakabayiwa muchinoi first dose onobayiwa kuHarare second dose. Zvazvinoreva ndezvekuti Harare inoshoterwa nemushonga because mushonga yako iri kuchi uri kuchinoi. Saka pamusana penyaya iyoyo Covaxin iri kushota ne Sinovac iri kushota pasi pa second dose because vanhu vaifamba vachipiwa madose kwakasiyana.
Dr. Mudzengerere vati vave kupa nhomba yeSinopharm chete munzvimbo dziri kubayiwa vanhu sezvo nhomba iyi iripo yakawanda kudarika dzimwe nhomba. Dr. Mudzengerere vakurudzira vanhu kuti vanobayiwa nhomba yepiri kunzvimbo yavakambobayiwa nhomba yekutanga.
Makliniks edu ese takuvapa Sinopharm. Saka kana munhu achida kutanga kubayiwa COVID-19, makliniks achava ne Sinopharm inenge ichipiwa as first dose panenge vada kutanga kubayiwa COVID-19 vaccine. But kukurudzira vanhu kuti pakwawabayiwa first dose ndokwaunofanira kubayiwa second dose. Vanhu vasazoshotewe nemishonga yekubaya second dose.
Dambudziko riri kumashonaland west rinonziwo riri kuwanikwa kumamwe matunhu ari munyika. Svondo rapera mukuru anoona nezveutano muBulawayo Dr. Welcome Mulilo vakaudza bepanhau reChronically kuti dunhu ravo rakanga richitarisana nekushomeka kwenhomba dzeCOVID-19 zvekuti vakanga vachibaya chete vaibayiwa nhomba chete. Mukuru anoona nezvezvirongwa zveCOVID-19 National Task Force Dr. Agnes Mahomba vati vakuru vezveutano mumatunhu vari kuongorora nezvenyaya yekushayikwa kwenhomba mudzimwe nzvimbo sezvo vakatanga kuzvinzwa pamadandemutande.
We're hearing these issues on social media. Once again, the provincial medical directors will then report to the ministry headquarters, and the ministry headquarters then analyzes and says, is this really a problem or not?
Asi vaimbova guru kotare zveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati kudzoserwa kwevanhu vari kuda kubayiwa nhomba zviri kuratidza kusarongeka kwehurumende munyaya yekutenga nekupa matunhu nhomba dzinokwanirana.
Mafamasisi edu akafunda zvikuru anogona kuziva kuti reorder level yedu yakamira sei, minimum quantity yatofanira kunge tinayo kuti programu ifambe zvakanaka yakamira sei. Iyo hurumende yakatipromisa kuti ichange ichiorder madoses anosvika 1 million pamwedzi. Vakangoita saizvozvo atimboiti run short yemushonga uyu wenhomba yeCOVID-19 ngavarege kuwanda nemumwe. Mari yacho 100 million yavakati iripo yavakaisa pasaidi iripo here? Ndomvuzo wedu wokutanga. Kana iripo sei madoses asiri kuuya sekutaurwa kwavakaita 1 million per month?
Hurumende inoti nhomba dzeCOVID-19 dzapinda munyika kusvika pari zvino dzave kudarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa svondorapera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuChina mwedzi uno. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino vave chiuru nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 1,594 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 38,961 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nezuro. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi redzidzo yepasi rinoti rinotarisira kuti vadzidzi pamwe nevarairidzi vose vakambenge vabatwa neCOVID-19 vanenge vapora panovharwa zvikoro nechishanu svondo rino. Kukundikana kwavo vachazosviswa kubazi rezveutano iro richazoona kuti vagariswa kwavo voga senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vanoti sebazi vari kugutsikana neuwandu hwevana pamwe nevarairidzi vari kupora kubva kuCOVID-19 uye vanotarisira kuti vose vanenge vapona panovharwa zvikoro svondo rino. Vandoro vanoti vose vanenge vapona vanotarisirwa kuzenge vachienda kudzimba dzavo. Bepanhau reHerald rinoti vana vechikoro vanosvika makumi matatu nevapfumbamwe vachiri kurwara kubva pavana mazana matanhatu vakambenge vaine denda iri. Zvikoro zvichange zvakavharwa kwemasvondo matatu kubva chishanu chino kusvika musi wa29 Chikumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navandoro pamusoro penyaya iyi.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa kufara zvikuru nekumaneja COVID kwatakaita muzvikoro zvedu temu ino yekutanga ya2021. Takakwanisa kuita makesis akangoti wandei asi marecoveries edu akuda kutosvika ku100%. Havasati vavese vakapora kubva kuCOVID asi akuda kusvika ku100%, and tikutarisira kuti vhiki rino vachange vapora vakanga vambobatwa neCOVID yacho.
Tiri kuona kuti zvikoro zviri kuvharwa nemusi wechishanu svondo rino. Kana paine vanenge vachizonge vabatwa neCOVID-19 kana vanenge vachine COVID iyoyi, matanho apa hamuri kuzotora ekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Kana pachinge pazoita vanenge vachine COVID patinovhara musi wechishanu, tiri kushanda nebazi rezveutano kuti ivo ndo vanozotibatsira kuti vana ivava kana maticha ivava tinenge takuita sei navo. Kazhinji kacho vanokwanisa kuiswa muisolation bay vachitarisa kuti COVID inenge iripo ine masymptoms here kana pasina masymptoms kazhinji kacho vanokwanisa kunzi vaendeswe kudzimba dzavo asi kudzimba ikoko vabereki vacho vanokwanisa kuudzwa kunzi vanomubata sei mwana anenge aine utachiwana hweCOVID-19.
Muri kushandawo here nemasangano evarairidzi?
Isu tinosenza nemabato ematicha akawanda chaizvo. Hapana patinoita hurongo hwatinongoita tisina kukurukura navo vemapato aya. Vese vanenge vachitoziva hurongwa hunenge uchibva ipapo, tinenge takatobatana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka mueducation system. Zvichakadai isusu tinenge tichikurudzira vabereki kuti vanyatsokwanisa kuriritirawo vana vavo panguva yeholiday yavari kusvika iyi, kuti vana vasawana COVID mukugara kwavanenge vakaita kumba. Vana ngavaramba vachipfekedzwa mamaski kana vachinge vabuda pamba, uye ngavange vachingogezawo maoko nekungoshandisawo mahand sanitizer. Vasangonyanya kungoda kungovhingana vhingana nevanhu, vachiitawo social distancing, because izvi ndo zvinozotapurira COVID. COVID yakazoibata kwasara vhiki kuti tivhure, ndo COVID yavanozouya nayo kuzvikoro.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti idanho rakanaka chose rekuti vanenge vasati vapora vange vachiiswa kwavoga, asi dambudziko riripo nderekuti hapana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuona vana pamwe nevarairidzi vose vangadai vaine COVID-19. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti chimwe chinonetsa ndechekuti masangano evarairidzi ari kusiyiwa kunze muhurongwa hwose huri kuitwa nebazi redzidzo yepasi panyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Idanho rakanaka, asi dambudziko ratinaro ndokuti hatina zvikwanisiro zvekuti tione vana vese vangadai vane denda. Vazhinji vari kukosora vari muzvikoro, hamuna matesting kits kwakawanda. Zvokumasvingo totoona kuti kune vanhu vakawanda zvichiburikira nokubva kubhondorufi. Kune varairidzi vakawanda vari kutrena kuti maticha vakabatwa nacho chirwere, ende vanhu vanokomunicata vachisangana navamwe varairidzi vari muzvikoro, mastudent ticha vamwe vachiendawo kuticha training college. Saka hazvina kujeka, zvinongonaka papepa asi muzvikoro umu kuti titi tingabvuma kuti vandoro vanoti vachaita cater for vana vakabata vese nedenda iri nevamwe vana masymptoms edenda iroro, handionese kuti zvinobuda nokuti zvavo zvinoperera pakutaura pamuromo chete, pakuita zvinotadza kuitiwa, nokuti izvozvi tinoona varairidzi vakawanda vari kufa, vamwe vari kubatwa necovid, kunonzi kune mari dzokubetsereka vasina chavanowana. Saka munhu usingazarirwi hake nerwisi muromo wavo vachitaura zvakadaro.
Imiwo semasangano anomirira varairidzi, hamunawo here zvamunokwanisa kuita mukuunganidza umbowo hunokwanisa kushanda pakuona kuti zvikoro zvipi zvine vana vapi vangada kunge vachichengetedzwa pavega?
Takadaro kakawanda, asi kuti idambudziko ravako nderokuti vandoro naminista variko havadi kutaurira navarairidzi. Kusvika pari zvino kubva pakauya minista havasati vambosangana namasangano avarairidzi. Nyango mukanyora tsamba havapinduri, mukada chero kuvabvunza imwe havapinduri. Ndo dambudziko ranetsa kuti minista haadi kusangana nevarairidzi. Asi tinoona kuti kana tichida kuti tiumbe ministry yakasimba uyezve kuti education system yedu inge ine nduramo, zvinoda kuti zvibve pakutaurirana. Nokuti mareforms anoshanda mueducation, mareforms anoincluda maticha, nokuti ndiwo maimplementers emareforms.
Vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Musangano wakakosha wanga uchifanirwa kuitwa mangwana pakati pehurumende nemasangano anomirira vemabhizimusi vambosendekwa parutivi kusvika svondo rinouya. Izvi zvaitika panguva iyo paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevemabhizimusi zvichitevera mutemo wakadzikwa svondo rapera uyo unomanikidzwa vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana nevepamusika wemari webhanga guru renyika reRBZ kwete wepamukoto. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakango dzikwa mtemo uyu, zvimwe zvinhu zvakabva zvawedzerwa mutengo ukova mwe mabhizimisi vachiti havachadi kutambira madhora ekuAmerica. Kunyange hazvo hurumende iri kuti ngaashandiswe, asi nemutengo wepamusika weRBZ kana kuti Foreign Exchange Auction. Mute yasimuka munyaya dzezveupfumi iyi yabva yapa kuti padaidzirwe musangano wechimbi chimbi mangwana. Asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati musangano wekuzeya mamiriro ezvinhu uyu wasendekwa parutivi nekuti
mushure mekunge hurumende yakumbira kuti tiumurudze kuendesa svondo rinouya kubudikidza nekuti hurumende ine mufungo wekuti inoda kuti imboongorora zviri kuitika mumarket maringe nekuparugwa kwakaitwa statutory instrument 127 of 2021 iyo inosungira kuti vemabhizimusi vashandise exchange rate yepa auction system iyo pari zvino inova 84-1 as compared to yepamusika mutema iri kunanavira kusvika ku 132-1.
Mumashoko padande mutande retwitter RBZ inoti danho iri harisi rekuda kuomesera vemabhizimisi asi kuda kuunza kugadzikana pamusika nekumisa hori kune vemakambani vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo uri pasi asi vodhurisa zvinhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanotiwo mutemo uyu hauna kunyanya kuipa nekuti
tinoti arbitrage yekuti munhu anenge achingonotora mari paofficial unotengesa pablack market kana kuti unotengesa zvinhu zvake nepraise yeblack market zvangofanira nekutora mari pamutemo wakadzikira iwo pasina zvimwe zvinhu zvakaita zvatinoti value addition zvaunenge waita unongocharja mitengo yekuita kunge wawana mari pablack market. Saka aya mareforms abva kare achiitika. Reform yenyika yenyaya dzemari inenge iri process inoita over time, haisi one event yekuti munogadzisa chinhu kaone zvobva zvaita. Tozotarisa ma exports edu anofanira kugadziriswa futi zvakare kuti vanhu vapiwe incentive. Izvi zvinoti mari ikawanda muno yekunze zvinobatsira kuti Zimbabwe dollar rate stable uyezve upfumi hwenyika nei yatinoti balance of payment account inobalansa. Is a very critical step which was necessary.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vane maonero akasiyana.
Hurumende yakatadza kuona zvinoti havasi vese vemabhizimusi vanowana mari kubva pamusika weauction market sekuti nyika inoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana kuti iunze zvinhu munyika kubva kunze, kureva kuti 400 million to import. Apa tinoita titaisa zvinhu zvinounzwa zvisiri pamutemo nevemabhazi nevemagonyeti. Musika weauction market kune rumwe rutivi uri kungopa vemabhizimusi mamwe chete iwayo mari inodarika zana rimwe chete nechidimbu, kureva 140 million. Takatarisa izvi zvinoreva kuti mari yekunze iri kushomeka pamusika weauction market. Zvekare musika weauction market uri kutora nguva refu inotosvika kana mwedzi miviri usati wapa vemabhizimusi mashoma iwayo mari dzavanenge vawana pamusika iwoyo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwave kuita kunge basket ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa nenyaya yekuti mitemo yakambodzikwa nevaive governor weRBZ vaGideon Gono ikatadza kubudirira ndo imwe chete yave kudzikwa pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto muUganda Brigadier Flavia Fefaso vanoti varume vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vanga vari pazvimidhudhudhu varwisa nhasi nepfuti motokari yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu uye vaimbove mukuru wemauto General Edward Katumba Wamala ndokuuraya mwanasikana wavo Brenda nemutyairi wemotokari. Ivo vakatumba vamala vanonzi vakuwara uye vari kurapwa pachipatara chakachengetedzwa nemauto. Mauto anoti ari kuferefeta chiitiko ichi. Mutambi wetenesi ane mukurumbira Serena Williams anoti ari kupa rutsigiro rwake kumutambi wetenesi uye ari chizvarwa chekujapan Naomi Osaka uyo akabuda mumakwikwi efrench open zvichitevera kuramba kwake kuita misangano nevatori venhau achiti pfungwa dzake hadzina kumira zvakanaka panguva ino. Va Varimi vekumaruwa vari kukurudzirwa kuti varime zvirimwa zvakaita semapfunde, munga, zviyo kana kuti rukweza nezvimwe zvirimwa zvinobatsira mukuvaka utano hwakanaka uye zvisingadi mvura yakawandisa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachiratidza kufara, muzvare Joyce Nyikadzino vanovhura mapoto avo nechikafu chakasiyana-siyana kusanganisira mufushwa wenyemba une dovi, sadza remhunga, mananga, pamwe nenyama yehuku kuti vanhu vaone unyanzvi hwavo hwekubika chikafu ichi. Muzvare Nyikadzino ndemumwe wevarimi vakagariswa patsva kuLockhart, Ward 22, Queen Caesar, mudunhu reMatabeleland South, vakapinda muchirongwa cheSeed and Food Fair chakaitwa paCombo Clinic munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Muzvare Nyikadzino vanoti vakakura vachidzidziswa nambuya vavo kubika chikafu chakasiyana-siyana chakare. Vanobvuma kuti iwo nemhuri yavo vange vasingachanyanyodya chikafu chakadai nekuda kwekuti zvakawanda zvacho hazvichanyanyorimwa. Asi nekuda kwekurudziro yavari kuwana kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira richibatsira varimi vekumaruwa reZimbabwe Project Trust vave kurima pamwe nekudya zvirimwa zvakare.
Ndinoona kuti zvakakosha kuti tidzokere kuchinyakara chedu kunyanya panhau dzekudya nekuti chikafu chatakudya iye zvino chechirungu chinosanganiswa nezvinhu zvakawanda wanda zvinova zvakutikanganisa muviri yedu. Ndosaka takuona zvirwere zvakawanda zvasiko kare. Zvikafu zvaitai chinyakare zvanga zviri zvikafu zvakazara.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi vaMaki Moyo vanoti kudya zvirimwa zvairimwa kare kunobatsira kuti utano hwavo hurambe hwakasimba.
Tinorime Chibage tipati zvikuru seiye zvino takudzokera mukurima mapfunde, munga, rukweza. Izvozvi tinozvidira kuti izvo zviri kuvaka mbiri. Hakuna chatinorasa. Hatichadi zvinhu izvi zviri refined. Nezvatinodya izvi izvo zvanenge mapfunde zvinokonzera kuti zvirwere zvive zvinotiza mimbiri medu.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvefood science paLupane University vaMakosi Mahlangu vanoti vanhu vakawanda kunyanya vemumadhorobha havafariri kudya chikafu chechinyakare nekuda kwekuti vanoona sezvinoshoreka kana kutarisirwa pasi kunyange hazvo chikafu ichi chichibatsira kuvaka utano hwakanaka.
Pane sadza remhunga nesadza rechipaki. Saka pane difference panonzi GI. Ukadya chikafu chine high GI, machances okuti uwana diabetes are very high. So you find kuti chimunga chine low GI. That means it reduces your risk of uwana diabetes. So those are some of the benefits of my small grains.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, avo vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muAmerica, vanotiwo chikafu chakadai chinobatsira pakusimbisa utano hwemunhu.
Chikafu chikawedzerwa mumaruwa nekurima zvirimwa zvagara zvichirimwa kwemakore akawanda zvinosanganisira munga, mapfunde, rukweza nezvakadaro zvinowedzera in terms of access to food and zvinoita kuti more nutrition kana kuti vana kwashioka nezvimwe zvakadaro zviite zvishoma. Uyezve ma-genetically engineered foods ari kuassociatwa nezvimwe zvirwere zvakaita sana gomarara, asi we don't get a lot of information inotaura iyo about gomarara nezvakadaro zvichiassociatwa nezvirimwa zvana rukweza nemapfunde nezvimwe zvakadaro. Vanhu vachidya chikafu chiri organic chisina machemicals akawanda chisiri processed, machances ezvimwe zvirwere zvakadai sana diabetes anoita mashoma.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Project Trust amai Violet Moyo vakaudza Studio 7 kuti akandeke kutanga achiita chirongwa cheSeed and Food Fair senzira yekukurudzira varimi vekumaruwa kuti varime nekudya chikafu chakare icho vanoti chinobatsira mukupedza nzara.
Nekuchinja kwakaita mamiriro ekunze Chibage hachiiti zvakanaka kunoku. So tiri kukurudzira varimi kuti varime munga, mafunde nerako. And then nasika tiri kudzidzisana sevarimi kuti maproducts anova kumasmall grains aya anogona kubika chii, kuitira kuti munhu kana akada kurima mafunde anoziva kuti ari sadza chete zvinova kumafunde. Kune zvimwe zvakasiyana siyana. So tiri kudzidzisana.
Zimbabwe yave nemakore akawanda iri munzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kurima zvirimwa zvakaita sezviyo, mapfunde, munga nezvimwe kunogona kubatsira zvikuru kupedza nzara munyika sezvo zvirimwa izvi zvisinganyanyoda mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuinyati Matabeleland South, ndini Kudzana Msengi.
Munaudze mitambo. Mitambo yepakati pesondo iri kutanga mangwana nemutambo wechibuku Super Cup pakati peHarare City neHerentown uyo uri National Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi mitambo iyi ichange isingatambwe manheru sezvaimboitwa kare, asi masikati kumativi mana ese enyika. Mutambo waHarare City neYadha uchatanga nguva dzekudya kwemasikati uchizoteverwa nemutambo pakati peCapes United neHerentals nguva dzinotambwa mitambo mukupera kwesvondo. Kunyange hazvo Capes United iri pachinhano chechipiri mugroup A nemapoints maviri, inofanira kukunda Herentals kuti zvinhu zvayo zvifambe zvakanaka mumukombe uyu. Makepekepe akaenzana pamapoints maviri neHarare City Herentals neZPC Kariba mapoints maviri pasi peDynamos iyo iri kutungamira gungano iri. Vamwe vatsigiri vechikwata ichi vave kutoshedzera kuti murairidzi wavo Darlington Dodo anofarira kusiyiswa basa, asi vaProsper Mushai vanozviramba.
Makochi angu chinjwa chinjwa timu yazomira mushe. Saka ndiri kuti kochi ari kuenga ramba aripo kuitira kuti zvinhu zvitese zviite mushe. Ukachinja makochi ndipo unozoona timu yakurova, kozi mumwe kochi anouya anouya netimu yake uyo aripo izvezvi timu yekuti kuona nge iri kugona.
Capes United haisati yambokunda kana kukundwa, asi kuti yaiita mangange mumitambo miviri yese yayatamba. Asi mutambo mukuru pakati pesvondo rino ndeuyo uri kumandava stadium nechina pakati peFC Platinum neNgezi Platinum Stars. Zvikwata zviri izvi zviri kubaka moto unotyisa, uyezve ndizvo zvine vatambi vari pamusorosoro pari zvino Rodrigo Chinyengetere naDenver Mukamba. Chimwe chezvikwata izvi chinofarira kuwira pasi, asi muteveri wekugona kunenge kudada vaJohanis Murombedzi vanoti havana chekutya vacharisa gadziriro yavakaita.
Izvozvo singorova chete gore rino hatisi kumira, because mapreparations dzakatotanga kudhara togadzira zvokuti hatina zvokuti tingambotya kana kuti.
Zuva rimwe chetero Dynamos iri kusangana neZPC Kariba National Sports Stadium wawa ichitamba neTriangle mumandava stadium. Mumitambo miviri wawa yanwiswa zvibodzwa zvipfumbamwe iyo isingadzorere zvekuti ingangowedzerwa zvimwe zvibodzwa nemasugar sugar boys. VPSO vari kumhanyisana nenguva kupedza makundano emukombe wechibuku Super Cup uyu kuitira kuti mitambo yeleague itange. Chibuku Super Cup iri kushandiswa segadziro yemakundano eleague ayo akapesera kuitwa musi wa 16 Mbudzi 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhomba yeCovid-19 yoshayikwa mune mamwe matunhu emunyika. Varayiridzi vochema-chema vachiti hurumende haisi kuvaisa muurongwa hweCovid-19. Mitambo yepakati pesvondo iri kutanga mangwana nemutambo wechibuku Super Cup pakati peHarare City neHerentals uyo uri muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, vainesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.